Ipapo ndoona kuti European Union zvayo kuti vati mugaba aramba ari pamasankirwa ayi. Kwango inyaya yavo yekuti akamboita zvaakaita, especially panyaya yeminda, tinoona kuti European Union ana Britain vakarwadziwa sereki nenyaya yeland reform kuZimbabwe. Ndaifunga kuti mugabe ndiye angari mutungamiri wakatika izvozvo, asi vari kurasika vepapa neEuropean Union nekuti nyaya yeland reform yanga iri nyaya chero yaitungamirwa namugabe, chero pakati kwapo maright violations akaita, asi nyaya yekuti minda igoverwe kuvanhu particularly maZimbabwe, chinhu chinotodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvakanyanya, asi tisingakurudzire violence yaiitwa. Plus vamugabe kuti varamba vari pa masangiza hazvinazvo zvinobatsira vamugabe is now 95 in a week time actually. Saka handioni kuti zvine zvacho zvinokwanisa kutibatsira kunze kwokuti vanenge vangovengawo mugabe nenyaya yezvo zvaakamboita achiri mupawa, asi hamugabe hatiri sekta mupolitics dzatinadzo. The sector mupolitics dzirimo imilitary yomuZimbabwe ichishanda nekutungamiri wezanu, ndo vari kutora kodzero dzevanhu, ndo vari kutumira masoja kundoponda vanhu, masoja achinda achirepa vanhu, ndo vaanofanira kugara navapanzi vaudze kuti bihevhia yavo yavanoita haibvumirwi pasi rese.
Tiri ipapo pane vemauto, taona vachiwenga vashiri navasibanda vemuarmy vari kunzi ivo pari zvino masanctions avo kana kuti zvirango zvavanga vakatemerwa zvamboitwa iye inonzi suspension pachirungu. Munoona zvichibatsira here izvi?
Vanhu vachitarisirawo kuti pamwe vanhu vemuchiute ivavo vakatasura vanokwanisa kubatsira kuti nyika ibehave zvakanaka, nokuti mauto avo vanenge vachitungamira particular nevasivanda asaramba achidini achikonzera zvemhirizhonga, achiita zvokuponda vanhu, achiita zvokuva vanhu. Saka pane chiri kubuda kuti aiwa zvirango zvavo zvavanoita izvi vanozviita kuti kana hurumende yeZimbabwe ikarereketsa kodzero dzevanhu, ikaita utongo hwejekerere, pane mukana wokuti Zimbabwe ipinde mucommunity of nations, ipinde muna commonwealth, ishande neeuropean union, vaite business navo zvakanaka.